Ma Warriors arikupinda mnandare inotakura vanhu zvuru makumi mana nezvishanu iyi. Vakatarisira kuve chikwata chekutanga mugungano rekosafa kutora mukombe uyu katanhatu kunyange hazvo vanga vachitatarika kusvika mufinari. Pamusoro pezvo chikwata ichi chakatarisira mari inoita iyo zvuru mazana mashanu nemakumi mashanu emaruns kana vakakunda Zambia mufinari iyi. Zimbabwe ikakundwa inowana zviuru mazana maviri nemakumi mashanu emaruns. Pari zvino Warriors ane mikombe mishanu, mukombe mumwe chete pamusoro peAngola, South Africa neZambia idzo dzine mikombe mina. Zvikwata izvi zvasangana mumitambo yekosafa cup katanhatu, Zimbabwe ichikunda mumitambo mina, Zambia mumutambo mumwe chete, mumwe wacho uchiita mangange. Gore rapera Zimbabwe neZambia dzakasangana zvekare mufinari, Zimbabwe ikakunda 3-1. Izvo nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJasper Pemberai vanoti zviri kudzokororwa.
Kapu iyi tikuitorai, tikuitora kapu iyoyi, kapu iyi tatoitorai 3-0.
Asi mumwe muteveri wenhabvu Valoid Tambaoga vanoti mutambo uyu uchange wakaoma zvikuru, asi vanotarisa kuti pakugumisira Zimbabwe ndiyo ichakunda.
Mutambo uyu uri tough, asi kuti tofanira kuti tihwine because mutambo wakasimba.
Zimbabwe inofanirwa kusimba kumberi sezvo Kama Billiard, Terence Jukamanja, Ivans Rusike naTino Kadewere vasiri kushandisa mikana yavari kuwana. Zimbabwe yanga ichitatarika munzira yekusvika mufinari mumitambo yavo iyo vakatamba neBotswana pamwe neLesotho. Zvichakadaro muZimbabwe zvekare mune mutambo mukuru apo zvikwata zviri kutungamira makundano eCastle Lager Premier Soccer League ngezi Platinum Stars neFC Platinum zviri kubatana muBaobab Stadium mangwana. Zvikwata izvi zvakaenzana pamapoints makumi matatu nemasere, asi izvi zvingangosanduka mangwana munhandare iyo vasangana katatu ngezi ichikunda kaviri FC Platinum kamwe chete. Asi muteveri wenhabvu asina kwaakarerekera pazvikwata zviviri izvi achitevera iye Capes United vaMishek Chisaga vanoti semaonero avo FC Platinum ndiyo iri kukunda.
FC Platinum ndo timu yandingati inini muno Zimbabwe pari zvino iri kutamba bhora rakanaka chaizvo, iri kutamba bhora iri kuwaridza.
Ngezi Platinum Stars ichange isina vatambi vayo vaviri Terence Jukamanja uyo ane chikwata cheMawarriors South Africa nemubati wepagedhe Donovan Bernard uyo ambomiswa nePremier Soccer League nemhaka yemakadhi ake akawandisa. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Capes United vs Bloor City, Chicken Inn vs Heretals, ZPC Kariba vs Harare City, Nesondo Yada vs Chapungu, Shabani vs Black Rhinos, Mutare City Rovers vs Dynamos, Highlanders vs Bulawayo Chiefs. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.